Mwanano wa DDC wa atizwa wa DDC wa kawanda wa kumatizele South, North, Nembla wayo wa chumirizu wa majistiki atanga taka koka ose. Kwa kusangana kwa waita wakuta urano waita na urano wakabuda ne zisungo zishani.
Zisungo izi nde zipi?
Chekutanga chisungo. Ndeje kuti kule kugadzirwe matinotipa regulations ema safe schools ekuti muzvikoro kuti zvinhu zvakasununguka kuti vana nevadzidzisi vashande vasina anovakanganisa zvinhu zvipi zvingaitwa maregulations iwayo agadziriswe ende vaisa zvavanoda kuti zvinge zviri maregulations iwayo. Chechipiri vawirirana kuti tinoda kuti tiungane sevadzidzisi tirambe tichilobha hurumende yedu kuti izoadopta maregulations edu atinenge tagadzira kuti ave policy ichashandiswa neministry of education kuti irane maschools edu. Chechitatu vawirirana kuti tibatane sematicha tichikurudzira hurumende yedu kuti isaine chibvumirano cheschools chakaitwa kunzvimbo yeOslo inove kuNorway muna 2015. Chechina vawirirana zvakare kuti vachatenderera vari maambassadors ekudzidzisa vanhu nyaya yesefiti mumaschools vachireiza yatoti awareness pakawiriranwa kuti pachazenge pachiprojiswa maregulations ayacho atambotaura yatanga achinyorwa nemitauro yakasiyana siyana achitenderedzwa munharaunda dzese dzenyika kuti vanhu vaverenge vachiziya zvikuru zvakawirirana nevadzidzi zvinoenderana nekuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka. Chechishanu pazowiriranwazve kuti titange seunion diploma rinodzidzisa vadzidzisi nyaya yemutemo zvichienderana nebasa ravo ravanoita. Izvo zvinoita kuti vadzidzisi vazoshanda vachichengetedza mutemo muzvikoro uyezve vachikwanisa kuona kana vachigevo vakanganisirwa zvingave malabor laws pavanenge vakanganisirwa muzvikodzero dzavo kana kuti zvingave machildren's rights chaivo vana pavanenge vaine kodzero dzavo dzichauchengetedzwa.
Vese vamanga makatarisira vakwanisa kuuya.
Tinofara zvikuru nekuti vese vakwanisa kuuya ende vese vaitora nguva yavo yakawanda vachiisa musoro pamwe chete kuti vaumbe chinhu chakakosha ichi chinoita kuti zvikoro zvedu zvive sefu vana nevadzidzi.
Saka iko zvino matarisana nei?
Pachava kuita kuti akuenderera mberi tichange tiri kuchinoi svondo rinouya tichiita musangano wemadzimai anodzidzisa masenior teachers vachiunganawo vachitaura from their perspective kuti ivo sevadzidzisi vechidzimai nezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti zviitwe muzvikoro kuti ivo vakwanise kuita basa ravo pasina chinovakanganisa.